Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti nguva dzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetse yakajeka pavanopaka motokari dzavo. Mumwe anetsana nemapurisa nhasi ndimuzvare Agnes Chioko, avo vanogara nekushanda kusouth Africa. Muzvare Chioko vati pavamisa motokari yavo panga pasina mitsetse yanga yakajeka, izvo zvaita kuti vabhadhariswe madhora makumi mashanu nematatu.
And then they tell me kuti hapana line. Where is chipenda indusa chikudza kuti paint your road so that we see. Kana uri mforena hauzvione izvi kuti hapana line. Why are they painting their road? And then I have to pay $53.
Muzvari Choko vati vashandi vekanzuru vari kuita hori vachiti vanoda kusunga motokari dzine manhamba ekune dzimwe nyika kuitira kuti vapihwe mari yechioko muhomwe.
Ndinofura nepana pavanhu vanopaka motokari dzinotengesa madomasi. Yes, they park here, nobody bothers them. But every time we drive these cars into Zim, we get bothered for not paying. And I think it's corruption. I'm sorry, it is corruption. But the next time, can you paint your lines so that we know clearly that this is a no-parking zone?
Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vatombire vati kanzuru inofanirwa kugadzirisa pekumisa motokari vasati vaita shave rekutora mari. VaAndrew Chisi vatiwo nzvimbo dzekumisa motokari iduku zvakanyanya uye mitsetse yacho haioneke, vachiti nguva yavanopiwa kuti vamise motokari dzavo ipfupi padhora rimwe chete paawa.
Period yacho yavanokupa chirezvino karisiti kavanenge vakupa kaita havazokonsidhi kana 1 hour yacho. Vanokasika kuzodzoka vaakukuita se vaakukubhadharisa izvi kana kuti unenge vaakutozokumbira kutiti andokumbirawo mozodzoka chitime 10 asi 1 hour chisati yakwana. Vafana mona maparking bays aya madiki zvekuti munhu anopaka wed4d akapakapo kuti abude momunhu zvonetsa andopaka akadya lane iyo.
Mutauri wekanzuro yechinhoi vati chaona mulauzi vati mapurisa ari kunzi ndeyekanzuro haasi, vakati kanzuro yakapa basa iri kukambani yakazvimiririra yeClient Investment. Asi vamulauzi vati vachaongorora zvichemo zvevanhu sezvo kubata basa kwakaipa kwekambani iyi kuchisvibisa zita rekanzuro. Hatina kunzwa divi rekambani yeClient Investment sezvo mukuru wavo vaBrian Michaels vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.